This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 31, 2016. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mapurisa emuHarare anonyima mvume yekuratidzira kune vechidiki vakapedza zvidzidzo zvepamusorosoro asi vasina mabasa. Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vanoti vakadzidza zvakawanda uye kukosha kweutongo hwejekerere kumusangano webato reDemocratic Convention kwavanga vari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mapurisa emuHarare anonzi akanyima mvume yekuratidzira kune vechidiki vakapedza zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro asi vasina mabasa. Vechidiki ava vanga vakaronga kuratidzira nemusi wa3 Nyamavhuvhu nowemusi wechitatu vakapfeka magauni avo ekudzidza senzira yekuzivisa hurumende kuti vakakwanisa kuwana mukana wekuenda kuchikoro asi vave kushayiwa mukana wekuenda kumabasa. Asi mapurisa anonzi akapa zvikonzero zvekuti kufora kwavo uku kwaizokanganisa mafambisirwo ebasa mukati meguta. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti vanoti vakadzidza kukosha kweutongo hwejekerere kumusangano webato reDemocratic remuAmerica kwavanga vari. Musangano webato remaDemocrats uyu kana kuti Democratic Convention wakapetwa nemusi wechina manheru mushure mekunge amai Hillary Clinton avachamirira bato iri musarudzo vachikwikwidzana navaDonald Trump veRepublican Party vatambira kudomwa kwavo. Vabiti vanoshorawo zvakare kushungurudzwa kwevakarwa hondo kuri kuitwa kumusha nehurumende yavaMugabe. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Takafunda kuti demokrasi chinhu chakakosha. Demokrasi chinhu chinoda kufunda ende pachishona vakuru vanoti kufunda hakuperi. Demokrasi rwendo rusingasvikike, munoramba muchingorufamba but hamusvike kuti masvika padestination demokrasi. So isusu kuAfrica kuya kuya uko veZANU PF vasingazive kuti vanhu vane kodzero dzekusarudza vanhu vavanoda, tichiri kure tichionawo zvinoitika kune dzimwe nyika, kunorohwa vanhu kune vanhu vasingadi kuti vanhu vachuze, tichiri kure. So dzidzo yakaonekwa idzidzo yekuti democracy is a journey, democracy is a process, and mapata aya akafanana na Democratic Party ma-institution iri ibato rakatangwa kuma-1770 na Thomas Jefferson. So ibato rati kwirei asi zvichiri kutonetsa imo muno muAmerica. Muri kuona kunetsa kuri kuita Donald Trump, but chiripo ndechekuti vanhu vanotama problems, havarovani, vanoita madifferences avo, vanotukana. And then avo mapolitical parties even vakaita madifferences avo. Papaine hondo huru chaizvo pakati paMike Clinton na comrade Bernie Sanders, but vhiki rese taona vanhu vachibatana vachiuya vachiacta as an institution kuti varwise munhu avandangana naye, Donald Trump. So in one way chidzidzo chikuru chedemokrasi chataona chichitambika kubva mandi.
Chii chiri kutadzisa kuti vanhu vemunyika kuZimbabwe kana Africa yose kuita izvozvi vabiti?
Asini chanyanyoitira muAfrica ndechekuti tine politics dzehumbimbi dhoga, tine politics dzeshaisano dzekuti ichi ndechangu, tine politics dzakafanana nebhora rechikweshi. Ukatsika ukanditsika mubhora rerechikweshi, ndinosumudza bhora ndoenda naro kumba nekuti nderangu. So tine vanhu vanofunga kuti nyika iyi ndeyavo. Kana murume wedu muZimbabwe vamugabirai vakatogara pavagere paipa, vanotofunga kuti nyika iyi ndeyavo. Chimuti chinopaswa, we all come we all go, ndo dambudziko raita muAfrica. Chimuti hachipaswi. Kana kumaolympics seko kunomhanywa, hatichatamboona African team inohwina mashort distance marelay because chimuti hatigoni kupana namba, and ndo zvaita problem muAfrica.
Ko danho rekuti bato reDemocratic Party rakadoma amai Hillary Clinton semunhukadzi wekutanga kumirira bato iri musarudzo dzakakosha kudai, mungaona here zvichiitikawo kuAfrica kuti bato rinodomawo munhukadzi achirimirira kupinda musarudzo?
Zvinhu zviviri zvaitika. Chekutanga, ndiro bato rekutanga in 2008 rakasarudza munhu mutema kuti ange achitungamira vaBarack Obama. Rabva rateera 8 years later richisarudza mukadzi in the history yeAmerica. Munofanira kuyeuka kuti madzimai akaona kodzero yekuzvivota manje manje mugore ra1920. So Democratic Party yarakidza kuti yakurumidza kudzidza kodzero dzemarudzi, equality amongst races, nekodzero dzegender, masexes, varume nevakadzi. Kana muri muAfrica zvichiri kutinetsa. Of course tine maexamples akafana naMike Joyce Banda vekuMalawi vakamboitawo president. KuSouth Africa kungange itawo president wechidzimai Mai Zuma. KuZimbabwe zvinenge zviri kunetsa zvemadzimai izvi. MDC yanga ine mukana chaizvo nekuti ina mai kupe, hatichaona pamberi ipapapa. But muAfrica tichine vamwe vanhu vanofunga kuti mwana musikana kana kuenda kuchikoro chaiko haafanira kuenda. Tichine vamwe vanhu vanotofunga kuti mwana musikana haafaniri kuti atore pfuma yababa vake. Tichine vamwe vanhu vanotofunga kuti mwana musikana haafaniri kuti kana headmistress chaiwo. So ndo zvinhu zviri kuti dzorera shure.
Totarisawo kuti pasvondo ramanga musiri muZimbabwe iri paitikawo zviitiko zvakati wandei kumusha ikoko, zvinosanganisirawo vesangano revakarwa hondo vachizvirumura kubva kuna vaMugabe kusvika vazosungwa kudai vatonzwa kuti vakasungwa, vamwe vari kutsvagwa. Munoti ine zviitiko izvozvo?
Izvi zvinorakidza kuti tiri kumashure kunosemesa. Kana ndakatarisa vaMugabe vaya vaine mukadzi wavo, ndotonzwa kutsitsi chaizvo kuti mukoro uno uyu tichiri kuita politics dzembabvu, tichiri kuita politics dzekuti munhu akangosiyana neni chete tsvimbo mugodzi. Mawar veterans ndoda kuatenda nekuzvirumura kwaaita kubva kuZANU PF nekusvikawo patakasvika vamwe vese veruzhinji kuti iyi inonzi ZANU iyi haiti, uyu anonzi Mugabe uyu haaite. Demokrasi mukoma kungotiwo ndakasiyana nemumwe munhu.
Mutungamiri webato rePDP vatendai biti vari parunhare muno muAmerica neStudio 7. Vemakambani vanoti vanofara zvikuru nerubatsiro rwemari inoita $20.6 million yakapiwa kuhurumende nesangano reUnited Nations Industrial Development Organization kuti ibatsire mukumutsiridzwa kwemakambani. Asi mukuru weMcos vaJohn Mufukare vanoti dai paive nemukana, mari iyi yaifanirwa kunge yaiswa kubandiko rezvekurima sezvo riri iro rinenge riri kutoratidza shanduko. VaMufukare vanoti mutemo wemari iyi zvavo unozorambidza kuti izvi zviitwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Tinogara takataura kuti the lowest hanging fruit muZimbabwe ito zvino iagriculture. Dai yanga yakwanisa kuinda kwaagriculture, asi handifungi kuti taenda kwaagriculture nekuti ivo vari kutonyatsotaura kuti mari yemaindastry handiti kana. Saka kana kwava kumaindastry tinenge takutoona kuti inganyanyisa kutibatsira ndeipi chaizvo chaizvo. Saka zvinenge zvaakuda kuti tichitombotanga taongorora kuti maindastry angakwanisa kutipa mari nokukurumidza zvehapi yake iko zvinezvi. Pane vakaita panikasana 6,000 clothing ava vanenge vari vamwe vashoma vari kutaridza kuimprove capacity utilization yavo iko zvine saka ndofunga ndokateta kutarisa ikoko.
Tinonzwa hurumende ichingotaura kuti iri kuda kumutsiridza maindustry. Muri kuona here ichikwanisa kuita izvi?
No, hazvisi kunyatsoonekwa nokuti ndofunga zvizhinji zviri kuenda nokuti hurumende zvechokwadi inoda kusumudzira nokumutsidzira maindustry. Asi capacity yacho hapana. Iyo hurumende pachayo iko zvino iri mudambudziko remari. Tikakutora tozoonawo imwe mari yokuzopawo maindustry nezvimwe zvakadaiwo hazvizokwanisiki machi.
Makambani akawanda emunyika anonzi ane michina inganzi yaya kari kana obsolete. Mari idzo dzingakwanisa here kuzomutsiridza maindustry kana kuti kune zvimwe zvingazoitwa?
Mari yacho ishoma asi vasiri kuhopera ndezvekuti tichakwanisa kuzosevenzesa shoma iyoyo yatinenge tawana kuti tigozoshuwezverawo nezvimwe zvikweredi kuti tigozotenga michini munyowani nezvimwe zvese zvese.
Mukuru weMkhos vaJohn Mufukari vari parunhare muHarare neStudio 7. Nzara inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda emunyika, izvo zvinonzi zvave kukonzera kuti mhuri dzakawanda maruva dzirarame nekudya michero yemusango sezvo dzisina kukwanisa kukohwa. Rimwe dunhu rinonzi rakatarisana nenzara yakadai idunhu reHwedza kumashanaland East, uko tabata vaGeorge Shumba.
Nzara iriko, vakandemini. Nzara iriko. Chichanetsa ndochaudza kukana vanhu vaine nzara handi munoziva kuti vanenge vachikwanisa kushandisika zvakanyanya. Mapolitician ndopo vanosiraivha ipapo nokuti kana uine nzara dumbu rinonetsa kuti hondi yacho uikunde. Saka unenge uchishandisika zvakanyanya nevanhu vanenge vachida kukushandisa.
Vanhu vari kudyei iye zvino izvi?
Iko zvino izvi ihwako mukwako. Ihwako mukwako. Asi mune nzara munyika. Mune nzara munyika. Ihwako mukwako chaiyo zvekuti kune mamwe mareserva vanhu vanga vachipona nemauyu nechichi zvino mauyu acho anozoita mashoma kavanhu vanowanda. Mazwa awo vanoita futi mashoma nokuti mune muchirwisana imi nemhuka nemakudo nevanhu. Chikamu chemadhona chose izwa chonzi nechemusangano.
Asi chiri kuwanika here chemadhona ichocho?
Chinowanikwa parizeri kana chaakupolitaizwa chinonetsa kuti chizosvika kuvanhu vese.
VaGeorge Shumba vari parunhare kuHwedza neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kuchirongwa chake chezvinosangana nevechidiki.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Tariro Mute avo vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reInstitute for Young Women Development. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Mute.
Tinotenda masaying.
Muzvare Mute, tiri kuona kuti mainge muine musangano wakakosha wamaiti Stakeholders Conference wamakaita imi nevanhu vakasiyana-siyana nemusi wechina pamazoe hotel apa. Tiudzei kuti chii chaizvo chakapa kuti muite musangano wakadai?
Takaita musangano uyu mushure mekunge taona kuti mamiriro esocial service delivery, mamiriro eutano, maroads, migwagwa kazhinji kacho inova iri kumamarginalized communities kumareserva kwatinoshandira kunoko haina kumira zvakanaka. Vamwe madzimai aizvarira munzira achienda muzvipatara. Saka taida kugara pasi nemastakeholders akasiyana-siyana vatinosedza navo vanova Ministry of Women's Affairs, council yacho nemamwe macouncillors atinosenza navo nematraditional leaders kuti toripedza sei dambudziko iri, because social service delivery inova inoitwa kumanharaunda dzekumaruva zvinowanzosiririrwa zvakanyanya nekuti kunhu kure hakuzi kure nematown. Saka taida kugara navo pasi kuti tinokwanisa kuincreasa mari yedu here mucouncil, nekuti pane mamwe maorganization anosenzera anenge ari mumaruva imomo, vamwe vanoita mining, vamwe vanoita farming, vanokwanisa here kuti vadedzewo tiite musoro pamwe chete kuti tikwanise kuwana mari yakakwana kuti tigadzire migwagwa yedu, tivake makliniki akawanda, tigadzirise mamiriro akaita marozi edu. Saka apa paiyaive tax justice yekuti tiimprove inonzi chisocial service delivery. Saka taitaura navo pasi kuti how are we going to improve revenue base yedu tinoiwana kupi mari iyi because pane makambani acho anenge asiri kubhadhara saka we map tinotsvaga makambani anenge ari around toona kuti iyi iri kubhadhara here kanso ichitipawo feedback then tosinza pamwe chete so that we improve mamiriro emroad mamiriro eutano mamiriro ezvimwe zvinhu zviri munharaunda izvo zvinoafekta madzimai achidiki kunyanyanya
saka izvi zvanga zvakangonangana nezviri kuitika mudunhu ramugere remashonal and central chete
hongu ndiwo kwatinoseenzera saka ndo kwatikaitira musangano iwoyo
saka ndaanani vakauya pamusangano
pamusangano paive pamba neminister of women's affairs panga pane marepresentatives from the provincial administrator panga pane district administrator zvakare wekuno kumazowe pakazoita futi macouncillors anga aripo macouncil chair nemamwe representatives ekucouncil yekumazowe
mungati imi sesangano renyu rinoshanda nemadzimai echidiki muri kutambirwa zvakanaka here nekuti tinoona kauti Zimbabwe inyika iya ichiri kutichitarisawo chivanhu chedu inenge inonyanyora kukudza izwi remunhurume tichienzanisa nemunhukadzi muri kutambirwa sei
padzimwe nguva kumwe kwacho zvinoenderana nenzvimbo kumwe kunzvimbo tinotambirwa zvakanaka chaizvo asi kune nzvimbo ndiri kuona kuti nyaya dzekudzvinyirwa kwevanhukadzi dzichiriko nyange takazvitaura kuti mukadzi haafaniri kurova vanhu vakateerera but patriarchy semaonero angu ichiripo because dzimwe nguva takatosvika tiri vadzimai vechidiki isusu vacho tinenge tichitaura vanototi hapana mumwe munhu mukuru wamunawo here wekuti ataure nyaya dzenyidzi saka vanototiona kunge tiri vana vadiki kana kuti mwana wechidiki musikana hakwanise kumira pamberi pevanhu achitaura nyaya idzi padzimwe nzvimbo tinotofara kuti takagamuchira zvikuru kwamasembura tinochief masembura vakazotora mudzimai wechidiki kuti apinde mudare mavo aona zvakakosha kuti izwi remadzimai echidiki rinofanira kunzwika especially pamaprocesses anoitwa munharaunda saka zvinoenderana nenzvimbo ndo maonero angu
saka mungati musangano wenyu uyu wakabudirira here titarisa zvisungo zvamurikuda kuti zvinge zvichigadziriswa
tiri kuita zvinhu zvakatowanda zvinotaridza kuti tiri kubudirira tine zvinhu zvatakaita munzvimbo muno mumashonal and central pakavakwa mamother shelter nzvimbo dzekumirira dzevakadzi vakazvitakura kuti vauye vagarire pachipatara vasazofamba mitunhu yakareba mushure mekunge tataurirana nemadzimai echidiki ataurirana nevanhu vemunharaunda mavo kuti izvi zvigadziriswe pakavakwa makliniki kwachikwidibe kuno kuguruve kwanga kusina kana chipatara pane imwe nzvimbo yekunzi inonzi chikwidibe kuarea iyoyo vadzimai nevana vaifamba mitunhu yakareba vachienda kunotsvaga rubetsero asi mushure mekunge madzimai echidiki ataurirana nevakuru vemunharaunda pakaitwa pakatorwa an abandoned farmhouse imba yanga yakatosiyiwo zvayo yakachiyiwa kasaizviswa chipatara saka naizvozvo tinofara tine zvinhu zvakanyanya zvatiri kuona kuti zviri kutochinja munharaunda matigere
aiwa tiri kutendai zvikuru muzvare mute nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda waisa kune nguva yako
manga makateerera kubva kumutauriri wesangano reinstitute for young women's development muzvare tariro mute muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka uye ka chinobhururuka chinomhara nekudaro ngaisiye matambo anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai muina jonga kande mbiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing semazuva yose nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare mapurisa emuharare anonyima mvumo yekuratidzira kune vechidiki vakapedza zvidzidzo zvepamusorosoro asi vasina mabasa mutungamiri webato rinopikisa repeople's democratic party kana kuti pdp vatendai biti vanoti vakadzidza kukosha kweutongo hwejekerere kumusangano webato redemocratic party wenational convention wanga uri muno muamerica kupennsylvania svondo rapera kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.viewishona.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti murari zvakanaka vateereri ndokusiyamina mavelas muhlanganya uye